munyori mkuru weyukas vale Fiston Mutekede vakanyora tsamba kumakanzuru kuti abhadhare makanzura avo kwemazuva maviri mari yekugara muhotera yeRembo Towers uye yekudya yekufambisa pamwe neyekubatsirikana. Pamusoro pazvo kanzura wega wega anonzi ari kubhadhara mari inosvika chiuru chemadhora chekuti apinde musangano uyu. Yukadzi yakanyora kuti makanzura ose anofanira kuva pamusangano uyu uye ikati mari iyi iiswe mubhanga ravo reStanbic. Izvi hazvina kutambirwa zvakanaka nevamwe vamiriri vemasangano anomirira vagari vakaita semukuru wemabasa musangano reMaswe United Residents and Taxpayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti avo vati kutambisa mari.
Zvino tikaona ivovo ndingoita zvemisangano inenge ichingobudisa mari chete isu maresidensi tichingobhadhara sezvidhilivhari pasina, zvinhu zvinotigumbura chaizvo. Dei vanhu vachimbotanga vatarisa kuti iko zvinozvo zvakaoma munyika, mari haisi kubatika zvokumhanya. Vaidei vachizombofungawo pavanoda kusenzesa mari kuona kuti zvavanoda kusenzesera mari izvi zvinobhenefita vanhu here kana kuti hazvibhenefiti vanhu. Nokuti shuwa kutaura chokwadi hatingambofari mari dzakadaro, mawandiro emari yakadaro ichienda kumusangano isu tisina sechidhirivhari kutaura pamusoro pezvayo. Zvinhu zvinotigwadza chaizvo.
Izvi zvatsigirwa nemutungamiri wesangano reChrist in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure, avo vati makanzura aya aratidza kuti anoda kuguta kwavo chete.
Dambudziko guru rinotangira kwavanoda kusanganira. Vanoda kusanganira nzvimbo dzinodhura, vachidya zvinodhura. Totarisa zvinobuda pavanenge vasangana, hapana chinosungika chinobuda. Zvino kana voda mazakwatira emari isaya kuti vaungane, ko basa racho vakamboribirei zvavo? Kana vafunga zvemari vadii kutanga mabhizimusi, vatsvaga mari zvinongoita vamwe vese vari pakutsvaga. Izvi zvinhu zvatinoshoropodza zvikuru. Tinoona pane matambudziko ari mumaguta akawanda, marara haasi kuti akurwa, vanhu havana mvura yekunwa. Hatitomboona zvinobatika chekurongwa nemakanzuro aya.
Kugara pahotera yepamusoro yakaita seRainbow kunoda mari inosvika pazana nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti US$150 pazuva, uye chikafu chacho chinodhura zvakanyanya. Kanzuri yekumasvingo iri kutumira vanhu 11 inoda mari inosvika zviuru 3 nemazana 3 emadhora ekuAmerica kana kuti US$3,300 ehotera pamazuva maviri, uye imwe zviuru 11 yekunyoresa kupinda mumusangano uyu. Harare ine makanzura 46 vari kuenda iri kubhadhara mari inosvika zviuru 60 nemazana 500 kana kuti $6,900. Pamari yekunyoresa inoda mari inosvika zviuru 46 kana kuti US$46,000. Mukuru webasa musangano rechitungwiza and Manyame Residents Association kana kuti Kamera vaMazilas Kumalo vanoti kunyange misangano yakadai yakakosha, vanoshushikana nemari dzakawanda dziri kudiwa.
Saka kuona makanzuru edu vachiungana vadaidzwa neUCAS, Urban Councils Association of Zimbabwe, vatinopfachura mari iyo ma1000 registration fee yavari kuda nematransport nemaallowances ose achapiwa vose vachange vachienda kumisangano iyoyo. Tinoona kuti kutambisa mari kana kuti mapriorities anenge asina kunyatsomira mune zvakanaka, nokuti dai mari iyoyo ichipiwa
vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development kana kuti ZIMCOD vaJohn Maketo vashoropodza makanzura vachiri chirongwa chekudya mari dzevagari.
Kurohwa kwemari zhinji yevagari, nekuti tikada kutarisa mamakanzuro muchaona mamakanzuro kuma20 Harare for example iri yoga, Harare ine makanzelas 46, maguta makuru anenge ane makanzela akawanda, kureva kuti kanzela mwechinomwe kana achibvisa $1,000 zvinoreva kuti guta riri kuburitsa mari inosvika $46,000. Tobva ipapo totarisa kuti ko maguta yavanokwanisa here kuti vaafodhe kubhadhara mari dzakakura kudaro. Iyo migwagwa iri mumaguta aya isina kumira zvakanaka, yave njodzi kuvafambi.
Masangano anoti kana makanzuro ose akabvisa mari yekupinda musangano uyu, sangano reUCAS rinogona kusara nemazana nezviuru zvemari yekuAmerica. Munyori mkuru wenyuka za matekede varaba kutawarane Studio 7 machiti itange ya wapa muna kawa panyaya ii
nakupa information yangu inini ii sa Secretary General pachiti ko chisiri changu inini chachandisiri kurepresenta chi vari zivacho saka kwana uleta unazupa information serious nata ukatupa full information
ii Asi gurukota lezo kutongwa kwa ima tu numunyika majulai moyo hauza Studio 7 kuti musangano uyu unenge uriko uye mtunga miri wenyika wa Emerson Mnangagwa juo warenge wari mnyari kani wajipindi wa mbuzi ya katumi wale Studio 7 wa moyo wati akuzi kutamisa kwa ima arvita musangano wakadai sezo watunga miri manusa ruzwa ne wakari wajipanga usangana ne urumende kuti wakurukure nyaya zebu dizo ne kufamisa kwa naka kwa mabasa madoroba naga mira Studio 7 masungo jini kwa Timba.